Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vaScott vati vavariro yavo ndeyekuti Zimbabwe ibudirire mukuita sarudzo dzakachena uye dzejekerere.
Our embassy is also looking at that in order to support the institutions that will make the elections
Vati kunyange hazvo vachibatsira munyaya dzesarudzo havapi rubatsiro kumasangano ezvematongerwo enyika. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstello Siziva vati vanotambira nemufaro zvirongwa zvinobatsira vagari kuti vave neruzivo nezvekuvhota.
Chinhu chakakosha ndechekuti zhinji reZimbabwe vawane the necessary support yekuti vanhu vese vave maparticipants in a way ineffective kuti vagone kusarudza.
Izvi zvatsigirwa nemwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaOwen Dliwayo.
Chinhu chakanaka kuti mapato akazvimirira necivil society vange vachibatsirwa vachiwana sapoti, nekuti vanobatsira kuti vareze awareness nezviri kuitika munyika kumacommunity dzakasiyana siyana, uyezve inzwi ravo, their voice, harisi riri non-partisan. Vanenge vachiita kubatsirwa kuwana even hurumende inotobatsirikawo neexpertise inenge iri mucivil society. Saka kubatsira civil society kunenge kuri kutobatsira society nemacommunities.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati vanoshamiswa nekufarira kweAmerica kushanda nevari kunze kwehurumende.
Handizivi kuti shungu dzavo dzokuda kushanda nevari kunze kwehurumende vanodziwana kuti. Makambonzwa here rimwe zuva ramakaona vakuru vanoona nezvekudyidzana kwenyika yeZimbabwe nenyika vachiti vachaenda kuAmerica kunopa mari kumasangano akazvimirira ogai kuAmerica, hatisingatozivi nezvavo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvemashoko avaScott aya sezvo tatadza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo munyori mukuru mubazi iri. Vachitsinhira kusafara kwavo nemutemo wePrivate Voluntary Bill uri kuda kuvandudzwa neZimbabwe, vaScott vatoo pamusoro pekukanganisa mashandiro emasangano akazvimiririra ari kubatsira vana veZimbabwe mune zvakasiyana-siyana. Mutemo uyu unosvibisawo nyika. Mutemo uyu wamirira kusainwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakatotaura kare kuti vari kuzoisa runyoro rwavo zvisinei nekuchema-chema kuri kuitwa nemasangano akazvimiririra vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa. United Nations yakayambirawo kuti Zimbabwe isadzika mutemo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.